Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu ndira 15 2020 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano revadzidzisi vekumaruva reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaroji hadzina kuenda kumabasa nhasi. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch raburitsa gwaro riri kupomera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Asi hurumende inoti aya manyepo. America muZimbabwe vaBrian Nichols. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruva reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro zhinji hadzina kuenda kubasa nhasi nechikonzero chekuti hadzisi kukwanirwa nemari dzemihoro. Nekune rumwe rutivi, sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ ririkurudzirawo hurumende kuti ikasike kugadzirisa nhuna dzevashandi vayo. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Sangano reATUZ raburitsa mashoko ekuti nhengo dzaro dzinodarika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana dzakundikana kuenda kumabasa nhasi sezvo mari yemihoro isiri kudzikwanira. Sangano iri rati nezuro huwandu hwenhengo dzaro dzisina kuenda kubasa hwaidarika zvikamu makumi masere nezviviri nechidimbu kubva muzana. Mashoko aya atsinirwa nemutauriri wesangano iri vaNation Mudzitirwa avo vati havasi kufara nemari yakapiwa vashandi vehurumende kuti vabatsirikane nebazi rezvemari.
Chikonzero tiri kuradza kutsutsumwa kupfurikidza nemashoko akaburitswa negurukota rezvemari vamutuli Nquve nezuro avo vaitaura kuti havanga kuzvikwanisi kukwidza muhoro yedu kubva pamutero yembwa yavairi kutipa pari zvino. Varayiridzi vazhinji tiri kudya nhoko dzezvironda. Tiri kutambura hatisi kukwanisa kuti tiende kumabasa. Hatina mari dzemabhazi, hatina mari dzemakubhadharira vana vedu zvikoro. Saka ndozvinhu zviri kukonzeresa kuti tisakwanise kuti tiende kumabasa pari zvino.
Vamudzitirwa vati vanoda kuti mari dzemihoro dzibhadharwe ari maRTGS akaringana nemari inenge iri pamusika wemabhanga kana kuti interbank rate kuitira kuti zvavanoda zvese zvikwane pamari yavo yemihoro.
Saka chikumbiro chedu isusu ndechimwe chete kuhurumende kuti tiri kuda mari yedu yatinotenga, mari yataitambira ndiyo yatinokwanisa kuti kana vakatipa iyoyo tinokwanisa kuenda kumabasa. Inongori indexed kuUnited States dollars chete.
Zvichakadai, mutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakavafira zhou vati mari yaburitswa nehurumende kuti vashandi vayo vabatsirikane haina chairi kukwana. Hurumende yakaburitsa mari inoita madhora mamiriyoni mazana matatu emaRTGS kuitira kuti vashandi vayo vabatsirikane, zvichaita kuti mushandi wayo wepasipasi awane mari inoita madhora mazana manomwe.
Airizwa anoda mari dzokuti vabhadharewo maschool fees avana vavo. Maschool fees akakwira kubva kumari less than 2000 kusvika kuma 7500, mamwe akuita ma 10000, mamwe ma 15000 muzvikoro zvehurumende nemachechi. Saka kupa 700 munhu achida kubhadharawo school fees ye 10000 kana 15000 kana 7000 amene kuti zvino zofamba sei. But ndo yataitaura kuti tiri kuprimary taiziva kuti 700 minus 10000 itikandi, 700 minus 15000 itikandi.
vazhou vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzemihoro nekukasika kuitira kuti vashandi vayo varerukirwe neupenyu.
Zvava mutiriniwe zvokutaura zvekushini izvi handionise kuti mukuru dziri kudhonza zvakanaka izvi. Problem yedu ndeyekuti varayiridzi havakwanisi kufunction, saka tirikumbira hurumende igadzirise dambudziko rina varayiridzi vakwanise kuti vana vavo vaende kuzvikoro, ndokuti vanodzidzisa vana vavamwe maiso kwazvo nyemba kutsvadzarungwa vachiziva kuti vana vavo vari mune vana vemaelites vavari kudzidzisa, kwete kuti uite shungu kudzidzisa vana vavamwe vako vasingakwanisi kuenda kuchikoro chakanaka. Izvozvo ndo zvatinoda kuti zviadhiresi. Ende kushini hapana zvaaita, mashango rapata kufambira dhongi rakafa.
Munyori mubazi rezvemari vaGeorge Guvamatanga vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende ine chido chekubhadhara vashandi vayo mari dzemihoro dzinovakwanira asi homwe yayo yakaboka. VaGuvamatanga vati hurumende iri kushingirira kuti upfumi hwenyika husimukire kuti igokwanisa kubhadhara vashandi mari inovakwanira. VaGuvamatanga vaudza Bepanhau reHerald kuti mari yekuti vashandi vayo vabatsirikane yasvika kuvashandi sezvo vachiti mari iyi yakapiwa vemabhanga nezuro. Ongororo yaitwa neStudio 7 yaburitsa pachena kuti vamwe vashandi vemamwe mapazi ehurumende vanga vari kumabasa. Tsvagiridzo iyi yaburitsa pachena kuti vashandi vehurumende vari mudhorobha vari kukwanisa kuenda kubasa sezvo vachikwira mabhazi ehurumende anoita dhora rimwe chete pamunhu. Asi sangano reApex Council rakazivisa svondo rapera kuti nhengo dzaro hadzichakwanisi zvachose kuenda kubasa sezvo dziri kuomerwa neupenyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reHuman Rights Watch raburitsa gwaro riri kupomera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Gwaro iri rinonzi Human Rights Watch Report 2020. Hurumende yeZimbabwe iri kupomerwa mhosva yekurega mauto achipfuura nekubata chibharo vanhu vairatidzira nevamwe vaisaratidzira gore rapera. Sangano iri rinotiwo vanopikisa nevemasangano akazvimirira vari kumbunyikidzwa uye mitemo inonzi nehurumende iri kuvandudzwa yakaita semopa iri kutoshandiswa kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Sangano resadak rinonziwo raita ndonda pakugadzirisa matambudziko ari munyika dziri mugungano iri kusanganisira South Africa, Zimbabwe neMozambique. Angola chete ndiyo inonzi iri kumboita zviri nani pakuvandudza mitemo kuitira kuti iremekedze kodzero dzevanhu. Human Rights Watch inotiwo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaifanirawo kutongerwa mhosva dzavakapara pavakabviswa pachigaro idzo vaipomerwa. Mukuziya nezvegwaro iri tabata mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaDewa Mavinga.
Tinoshora zvikuru mamiriro ekodzero dzevanhu muZimbabwe mugore ra2019 pasi peutungamiri hwavaMnangagwa. Tinoona kuti vanhu vava kunyanyisisa kutambura, zvinhu zvakaoma, vanhu havana chikafu chaicho. Iko zvino vanhu vanovavarira kusvika 8 million havana chikafu, vari kutopona nekupema nekupuwa nemadhona chikafu. Gore rino kune nzara inotyisa inovhiringa kodzero yevanhu yekuwana chikafu chakaringana. Ndochekutanga. Chepiri, nyaya yezveutano, kodzero dzevanhu kuutano dziri kuvhiringwa zvakanyanyisisa nenyaya yekuti hakuna mishonga muzvipatara, hakuna vana chiremba, uyezve hakuna zvikwanisiro zvana chiremba muzvipatara. Vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu, madzimai akazvitakura. Takaona zvinotyisa zvepasi chigare zvekuti vaenda kuna nanyamukuta vekuseri kwedzimba vasakwanisa kupinda muzvipatara mugore ra2019. Zvakarezve hakuna mvura mumaguta, vanhu vari kubatwa nezvirwere zvemanyoka, zvirwere zvekorera, zvirwere zvetyphoid. Idambudziko guru rekodzero dzevanhu. Totizotizve pakupedzisira, mapurisa ainyanya kushungurudza nekurova vanhu vanenge vachitaridzira vachitsutsumwa kuhurumende kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, mapurisa oti tsvimbomugodzi.
Asika mapurisa ari kutiwo ari kuchengetedza runyararo eva Mavinga, vachiti vamwe vanhu vanenge vachiratidzira vanozogumavo paradza midziyo yevamwe vanhu vasinei nechekuita nekuratidzira uku?
Hakusi kuchengetedza runyararo kana vachingoita chimhukutira kurova munhu wese zvake nevamwe vanozvifambira vachiremadza vanhu vachishandisa pfuti dzine mbumburu dzinouraya. Zvese izvozvo kutyora mitemo nekutyora kodzero dzevanhu. Tinoziva isu takaongorora tikatozvibata kuti kune vanhu vakawanda vakarohwa, vamwe vakapfurwa vasine mhaka, vasingatozivi kuti kutevedza kwaita kuri kutya papi. Zvese izvi takaona kuti hurumende yavamunangagwa haina kutora matanho azere ekuti nharadada idzodzo dziri kumapurisa nekumauto zvisungwe.
Tichitarisawo iyo nyaya yamuchakabvuva Robert Mugaba, maida kuti paitwe sei?
Zvainge zvakakosha dai mabhirava anga ari mune zvakanaka kuti paongororwe kuti zvezvipi zvakaitika panyaya dzekodzero dzevanhu panguva yese yekutonga kwavo, kusanganisira nguva yegukura hundi, vanhu vawane donhodzo, vakwanise kunyaradzwa.
Vadhewa Mavhinga ndivo mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica. Vanga vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi kuti tinzwe divi rehurumende.
Vari kutageta Zimbabwe nekuda kwemapolicies atiri kuisa. Ari mapolicies anoita kuti hurumende yedu inge yakabatana nevanhu vayo. Like previously takaita land reform program. Ndo yanga ichikafanirwa kunge ichiitwa, vaifanira kunge vai vachiitungamira vari ivo vachena vasingarasikirwi neivhura vakatora kumasateguru edu. Saka ndo pane nyaya yavo hombe, mahuman rights edu tiri kufambirana neconstitution. Takanyora bumbiro redu romutemo 2013 ndo ratiri kutevedzera ka. Tiri kutevedzera kuti vanhu ngavaende kumademonstration. Asi kana waenda kumademonstration wozvibata kauri kudemonstration ikoko, hombe kashuwa kuti watevedzera mutemo, demonstration yako yakarejestwa kumapurisa iri kuzikanwa. Mapurisa ari pamwe chete nemi muchidemonstrata muchiita exercise constitutional rights. Asi ikazenge yaa demonstration yekukwanya mashopu evanhu, ikazenge yaa demonstration yekuluta nekuita zvisiri pamutemo, mapurisa akava nekodzero yekuchengetedza mutemo. Ndo pavanezenge vaakubata kavanhu. Kana warambawo uchitiza uchidi uchiramba manyepo evachena vanoda kudzoka munyika muno kuti vazotora upfumi hwedu vagotigara matunduru zvavanga vakaita kare. Saka isu noti that human rights abuse kana that human rights record is a non-event. It's not important kwatiri, hatisitombovitarisi, it's insignificant to us. Hatisiriki chatingagara pasi kutodiskasa kuti vati zvakati nekuti who are they in the first place. Isu tiri nyika yakasununguka, tinonzi Zimbabwe, hatisi America kana Britain. Tinochidzana pakuremekedzana. Tichionesana kuti imi muri nyika yakazvimirira, isu tiri nyika yakazvimirira. Saka tinotizana tichirisipekitana.
Totarisawo imwe nyaya vari kutaura mugwaro iri ndeyekuti iyo vari kuti vamugabe mushakabvu vaifanira kutongerwa mhosva dzavakapara dzavari kupomerwa nevamwe dzekutyora kodzero dzevanhu.
Haizvo tingatonga munhu ari muguva here?
Vari kuti pavakabviswa ipapo vaifanira kutongwa.
Asi havana kutongwa ka. Ehe, havana kutongwa nekuti nguva yacho yanga isipo, hapana akasumudza nyaya yacho. Tine opposition munyika muno nemacivic organizations dai varivo vakasumudza kanyaya. Takanzwa kuti kune nyaya yavhurirwa vamugabe kukoti. Hurumende yoona kuti zvine kodzero here kuti vatongwe. Yamungati isusu ZANU-PF takati aiwa mumwe wedu. Asi nyika veposition necivic organization makanyora mapepa ekuvasungisa.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vari parunare muHarare. Tafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nhasi vaita musangano nemumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols. Vachitaura nevatori venhau papera hurukuro iyi, vaNichols vati vakurudzira hurumende kuti ione kuti munyika maitwa nhaurirano dzemapato ose uye kuti hurumende ichengetedzewo kodzero dzevanhu.
Well, we covered a lot of issues. It started out by talking about U.S. assistance to Zimbabwe in the last year. We gave over $370 million in assistance to Zimbabwe in 2019, and we expressed concern for the current drought and economic situation in Zimbabwe. And we want to make sure that we are coordinating closely on our cooperation. We talked about the issues of constitutional alignment, human rights, the reform agenda of the government, and stressed the importance of Zimbabwe moving forward in that area. And we talked about the issue of national dialogue. The national dialogue is something that should be broad and inclusive and bring all Zimbabweans together to find a way forward out of the challenges that this country faces.
Tataurawo nezvenyaya yenhaurirano. Kutaurirana munyika kwakakosha uye kunofanira kuunza vana veZimbabwe pamwe chete kuti vaone kuti votora gwara ripi kuti vabude mumatambudziko avakatarisana navo.
Ayo anga ari mashoko amanzwa kubva kumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols achiturukirwa wapo naJonga. Zvichakadaro vaNichols vati imwe nyaya yataurwa musangano uyu ndeyenzara iyo yapfunya chisero munyika. Vati America inova nyika inopa rubatsiro rwakawandisa kudarika dzimwe nyika dzepasi rose kuZimbabwe, icharamba ichibatsira vanhu vemunyika nezvekudya uye kubatsirawo kuti munyika mukwanise kuitwa mabasa ebudiriro anosimudzira upfumi. Kubva muna 1980, America inoti yabatsira Zimbabwe nemari inodarika mabhiriyoni matatu emadhora ekuAmerica. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo vachiwenga vanzi vabva vapinda mune mumwe musangano. Vachiwenga vakafanira kubata chigaro ichi sezvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari pazororo, kunyange hazvo vari kumbodzoka kubasa uye nhasi vanga vari kuMozambique kwange kuchitoreswa mhiko yekutungamira nyika vaPhilippe Nyusi. Makateerera kuStudio 7 tirikutevenyura tiri muWashington DC.
Dambudziko ratinaro muZimbabwe, munyika yeZimbabwe, ndekuti tine hurumende isingaremekedze kodzero dzevanhu. Ichocho ndocho.
Iko zvino tokupai nyaya yezviri kusangana nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanonzi varikurudzira zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvinyorese mabasa anenge achishambadzwa kumusha kuitira kuti zvigoenda kunosimudzira nyika kuburikidza neunyanzvi hwazvakawana kunze kwazvigere. Vamoyo vanonzi vakataura mashoko aya pamusangano wavakaita svondo rapera nevamwe vechidiki unonzi Road to Davos, uyo unonzi waiwe wekutarisa nzira yekuenda kumusangano mukuru weDavos uri kuitwa mwedzi uno kuSwitzerland. Asi zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti hurumende inofanira kutanga yagadzirisa zvinhu zvakawanda zvinosanganisira zvikonzero zvakaita kuti vanhu vabude munyika pamwe nekuisa matano anochengetedza vanenge vasiya mabasa avo kunze vachienda kune dzimwe nyika kuti vakwanisewo kudzoka kumusha. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika, Dr. Victor Chimutu, avanodzidzisa paBergen University kuNorway, kuti tinzwewo maonero avo.
Dambudziko ratinaro muZimbabwe, munyika yeZimbabwe, ndekuti tine hurumende isingaremekedze kodzero dzevanhu. Ichocho ndochinhu chekutanga chakanyanyisa. Vanhu vakawanda vakabuda kunze kwenyika kana kuti vari kushanda kunze kwenyika ikoko, chimwe chakanyanyisa kuti vakawanda vaiva vabude kunze kwenyika zvine chekuita nezvematongerwo enyika kana kusafambiswa kwakanaka kunoitwa sarudzo nezvematongerwo enyika mukati menyika yeZimbabwe. Kana izvozvo zvisati zvachinja, kana hurumende isati yaziva kuremekedza kodzero dzevanhu, kana vanhu vachiri kumbunyikidzwa, kana vanhu vachiri kusungwa vachigara muzvitorongo nekuda kwezvematongerwo enyika pasina mhosva dzavakapara, kana vanotungamira vari muzvigaro zvikuru muhurumende kusanganisira maminista yavo vachiramba vachingomora upfumi hwenyika, iye yatingati corruption, pasina zviri kuitwa zvatinganyatsoona kuti hurumende iri kuedza kana kuzama kuda kudzivirira huru, handione kurudziro iyi ichibatsira kuvana veZimbabwe vane ruzivo vari kunze kwenyika.
Kune vamwewo vari kunze kwenyika vari kuti vanogona kunge vachizvipira kudzokera kuZimbabwe.
asi vano kundikana kutora matanho iwaya nemamiriro akaita zvino munyaya dzezveupfumi zvakafanana nekuti kushayikwa kwemafuta edzimotokari, kushayikwa kwemvura, kushayikwa kwemagetsi nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataurawo?
Ichocho ichokwado zvacho kuti zvinhu zvakadaro kana tingati maamenities nemaservices aya kana mapublic goods amataura iwayo anogona kuita kuti vanhu vanga vajaira humwe upenyu kunze kwenyika vachiwana zvinhu zvose izvozvo zvinyore nyore vangati kuti tiende kumba kusina zvinhu zvose izvi tinonotangira papi. Asi chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vakawanda, maZimbabweans akawanda kunyanya, vanhu vanofarira nyika yavo yeZimbabwe, vanhu vanoda nyika yavo, zvandingati zviya pachirungu vanhu vari patriotic, vanhu vane kubatikana nezvinenge zvichiitika nehanya nezvinenge zvichiitika mukati menyika. Ndinoona kuti dai hurumende yanga ichiita mareforms andataura ya mapolitical and economic reforms aya, ichokwadi kuti vakawanda vangadzoka kuZimbabwe. Asi chandisingaone pahurumende iripo chisingaratidzike chido chekuti vatange nhaurirano kana hurukuro kana matano ekuti nyika itangogadzirisika. Muchidimbu ndingangoti kune vana vakawanda veZimbabwe vari willing kana kuti vanoda kudzoka kumba dai hurumende yedu iri kurakidza kuti iri pazvokwadi kuda kuti igadzirise zvematongerwo enyika kana zveupfumi hwenyika, pasina kuti tingangoti dai zvinhu zvose zvatotanga kuva zvakanaka mangwana.
Zvii zvikuru zvamungakurudzira kuti hurumende igadzirise?
Pane zvinhu zvisinganetsogadzirisa kana aya apa pachirungu anonzi malow hanging fruits. Zvandataura izvozvi zvemitemo inombunyikidza izvi, hurumende zvinhu zvainokwanisa kugadzirisa kana ichida kuburikidza neparamende.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika, Dr. Victor Chimutu vachitaura vari parunare kuBergen, Norway, naJonga Kandemiri weStudio 7. Nengo dzebato reDemocratic Party muAmerica dzakaita chirongwa chekukakavadzana pamusoro pezvadzichaita kana dzikasarudzwa kuva mutungamiri wenyika. Tanonoka Wandi weStudio 7 aita hurukuro nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Chipodendere, kuti tinzwe maoniro avo nezvakaitika pakukakavadzana uku.
Iva tanga nenhau yehondo kuti kana iwe ukaitwa mutungamiriri wenyika unosarudza sei hondo dzaunoenda. Kazhinji tinoziva kuti maDemocrats vanowanza kupoza kuenda kuhondo. Vazhinji vavo vanga vachitaura ivo kuti vanotanga vataurana neCongress vasati vaendesa vakomana nevasikana veami kuti vanorwa. Pazonyanyisa kuva nedebate yanga iri nyaya yekuti ko zvoitwa sei nemasoja ariko izvezvi kuMiddle East. Vazhinji vanhurume vese vari pastage vanga vachiti tinobvisa vashoma vashoma, asi muzvare Elizabeth Warren vati ivo vanenge vachida kuti tidzose vanhu vese vari ikoko kumba. Vati havaone pane chikonzero chekusiyira maamerican troops kuMiddle East nekuti hondo dzacho dziri kuramba dzichingoenderera hadzisi kupera. Imwewo nyaya yambonakidza ndeyekuti vaJoe Biden navaBernie Sanders vanga vachidzoserana dzoserana pakuti kweiwe wakavhotera hondo yekuIran ikuIraq, iwe wakavhotera hondo yekuAfghanistan, kungorakidzawo kuti vava vanhu vava mugovernment kwenguva yakareba vese more than 30 years. Saka vane mamistakes mazhinji chaiwo avakaita avachafanira kunge vachizotsanangudzira maamericans. Asi ndinoona sekunge vese vari kuti vaTrump vadzosera basa rekuIran kwamashure rekuita denuclearize Iran nekuti Iran yabva yati aichaita nuclear deal, America yabuda munuclear deal racho. Asi vese vari kuti ivo kana vachizenge vave kutungamirirwa nyika vanoona kuti vanokwanisa kutaura nemaallies ekuEurope kuti nuclear deal idzoserwe pakare.
Debate ranhasi iri rakasiyana namamwe madebate here ari kuitwa nevanhu veDemocratic Party.
Iri ndore kupedzisira rakasiyana pakuti hapasisina munhu watinoti anobva kumaini ku avapo apa, even though vachiri kurana. chimwe chakanyaita siyana ndechekuti raitwa after zvakaitika kuIran zviya nekuIraq. Saka rine nyaya dziri more current dzekuti vanhu vange vachitaura. Asi sezvo riri debate rekupedzisira zvinonzi izvo, anenge ahwina debate iri ndiye anowanzozowina primary election ichange iripo muna February, kuti maDemocrats asarudze kuti achange akavamiririra achirwisana navaTrump muna November ndiani.
Pari zvino munoona sekuti zvakamira sei? Wamungati ari mberi ndiani?
Pakaoma. Ndinoona sekuti base yemaDemocrats vanogona kunge vachida vaJoe Biden, asi vaSanders havasi kumashure uye muzvare Elizabeth Warren vanenge vari kudzokowa.
Nyanzvi munyanzvi zvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vachitaura vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7 vari kuMassachusetts. Vana vakawanda vezvaro zveZimbabwe vari kudzidza muSouth Africa vatadza kuenda kuchikoro pazvabvurwa nhasi muSouth Africa sezvo vana ava vasina magwaro edzidzo kana kuti study permits. More Blessing Munjoma anoti panyaya inotevera.
Vamwe vabereki vataura neStudio 7 vanoti havana kukwanisa kuwana magwaro aya nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira kushaya mari yaidiwa kubhadhara magwaro aya pamwe nekutadza kuwana matsamba ekumabhanga. Mutemo wakatanga kushanda mwedzi uno unobata vapoteri unosungira kuti mwana wega wega aine magwaro anoratidza pamire hutano hwake uye kuti abhadhare churuzana maviri emaranzi. Zviri kudiwa izvi zvasiya mumwe mubereki vaRashford Chifamba vachinetsekana zvikuru neramangwana revana vavo sezvo vari kukundikana kuwana zvinodiwa pamutemo.
Vana vatadza kuenda kuchikoro nenyaya yekushaya mastudy permits atakatadza kutora nenyaya yekuti aidhura. Paidiwa mari yakawanda kusanganisira magwaro ekubhengi kubva kuna vana chiremba asi hatichaziva kuti toita sei.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinobva kumasvingo uyewo vaine vazukuru vatatu kusanganisira vaviri vakaremara amai Otilia Muyangwa vanoti vapererwa nezano nezviri kudiwa nehurumende yeSouth Africa.
Dambudziko rangu randinaro ndine vazukuru vangu vatatu vari muno, vaviri zvirema asi vanopinda kuchikoro chinonzi Francis Rosehair uko kwavanoitwa physiotherapy. Asi dambudziko riripo nderekuti chikoro chavo chinotaura kuti chinoda mabirth certificate emuno kuti vawane maID sezvo urema hwavo huchinzi vanofanira kupinda chikoro kusvika vapedza pachikoro ichocho. Saka ndodambudziko rangu randinaro.
Amai Muyangwa vanoti zvikoro zvemuSouth Africa zvinoti zvinoda mastudy permits aya kunyange hazvo vazukuru vavo vakazvarirwa muSouth Africa.
Vana ava vakaenda kuHome Affairs vakanopuwa aya mapepa okunzi sevana vakazvarirwa muno ndoavanongori navo. Asi pachine dambudziko rokuti gore negore vanongonzi tinoda maID certificate avo. Saka maID certificate avo anonetsa kubuda nemhaka yekuti ivo havasi vemuno asi vakazvarirwa muno. Ndobva mirira zvakaita.
Mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanoti havana ruzivo rwekuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakatarisana nematambudziko aya. Studio 7 haina kukwanisa kuwana mhinduro kumibvunzo yayakatumira kumutauriri webazi rezvemukati meSouth Africa vaDavid Hlabane kanawo kudivi rezvedzidzo muSouth Africa. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvinopfuura mamiriyoni matatu zvinogara muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum tiri kutarisa kurudziro yehurumende yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvidzoke kuzoshandira munyika kuitira kuti upfumi husimukire. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.